Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, gunyana 30, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rinonzi riri kuramba richibata matunhu akawanda emunyika nekuda kwematambudziko anonzi ari kumagwenya ehwange nekariba ayo anogaya magetsi. Mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition unoparura nhepfenyuro yeterevhizheni yepadande mutande. Sangano reZimbabwe Election Advocates Trust rinoita hurukuro pamusoro pemhirizhonga inoitika munyika nguva dzose kana nyika yatarisana nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekudzimwa dzima kwemagetsi rinonzi riri kuramba richibata matunhu akawanda emunyika nekuda kwematambudziko anonzi ari pamagwenya ezesa ari kuhwange nekariba ayo anogaya magetsi. Kambani inotengesa magetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yakazivisa nezuro kuti dunhu reBulawayo nenzvimbo dzakapoteredza kuchange kusina magetsi nemugovera 1 Gumiguru kubva nenguva dza 6 mangwanani kusvika nenguva dza 6 manheru nekuda kwekugadzirwa kwemagwenya emagetsi. Gwaro rakaburitswa nekambani iyi nezuro riri kuyambira veruzhinji kuti vasatambe newaya dzemagetsi munguva iyi nekuti zvine ngozi huru sezvo magetsi achigona kudzoka zvisina yambiro. Studio 7 yakabata gurukota remhando dzemoto vasoda jemu kuti tinzwe nezvematanha avari kutora mukugadzirisa dambudziko remagetsi iri, asi vakati vakanga vasiri munyika vachiti pane vakafanira kubata chigaro chavo vatinofanirwa kutaura navo vachinge vavimbisa kutipa zita regurukota rakafanira kubata chigaro chavo, asi vanga vasati vadzoka kwatiri panguva yataenda pamhepo. Mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition nezuro manheru wakaparura nepfenyuro yeterevhizheni yepadande mutande inonzi ZimTV. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaobeti Masaraure vanoti sangano ravo raparura nepfenyuro iyi iyo vanoti ichange ichipakura nhau nezvirongwa zvichange zvichinzwikwa nyika yose, izvo vanoti zvichapa mikana yekuti veruzhinji vakwanise kunzwa nhau dzakakosha vasingamiriri kungonzwa dzinopakurwa nedivi rimwe chete. Ngatinzwiye vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Wongu bukaredu reCrisis in Zimbabwe Coalition raparura chirongwa cheterevhizheni yekupakura nhau nezvirongwa zvakasiyana siyana kuti zvinzwike nyika yese. Vana veZimbabwe vasamirire kunzwa zvinenge zvichingotaurwa nestate media chete, iyo inenge ichingotaura nhaurirano dzevamwe chete dzinove nhaurirano dzevanotonga. Station yatavhura, TV yatavhura ndenhaurirano dzevanhu macitizens kuti anzwikewo izwi ravo, mukana wekuti vese vari kwavari varimi vanzwike nyaya dzavo, vashandi vanzwike nyaya dzavo, vemabhizinisi vanzwikewo nyaya dzavo, dzinge dzichiiswa pamhepo dziri dzevanhu dzisiri dzevanotonga. Tinoona dambudziko guru rinoitika panyaya yekutepfenyura. Vanositenderwa kutepfenyura ndeavo vane simba rakawandisa, vanenge vari vanhu vane mari dzakawanda kana political power rakawandisa. Asi tiri kuti ichi chiteshe tinotepfenyura nhau dzevanhu vese zvavo, vachiwanikwa vachidzwinzwawo izwi ravo kuti vari kutii, tichibatsira pakubatanidza mazwi enyika yese, pakuzivisana zvirongwa zvevamwe kuti vanhu vakwanise kuita muonera pamwe kuvi samatambudziko anotiwira senyika.
Chiteshi chamaparura ichi vemasaraure chinenge chichiwanika pazvivhitivhiti here kana kuti ndechekungobudira pamadande mutande inganzi online TV?
ZimTV iyi yatalonja inenge ichiwanikwa hongu pazvivhitivhiti kana paine avo vanoshandisa smart TV yekuti vanokwanisa kuvhura pa YouTube kana vachikwanisa kuvhurawo ma programs ari online pa ma TV avo vanhu vanoiona unokwanisa kuiona pa phone pako pa laptop pako chero pauri zvako unogona kuona zvirongwa zvedu zvatinenge tichiburitsa zvinowanikwa ipapo vachiona zvirongwa zvinoenderana nezvido zvevanhu zvisiri zvido zvevatongi zvisiri zvido zvevadzvanyiriri zvisiri zvido zvevane mari maresidensi muZimbabwe angosara ari evashoma vanenge vachidiwa masweetheart evanotonga isu secrisis Zimbabwe coalition hatina shuwiro yekuwirirana nehurumende inodzvanyirira vanhu tino shuwiro yekuramba tichitsiura kusvika yapinda mumuforo yaita zvido zvevanhu tinoziva tikaenda kwavari tichivakumbira rezinesi vachatikumbira kuti tisapote tichitaura nhunha dzevanhu tisataure kuti kuchilonga vanhu vadzingwa tisataure kuti machinese aluta tisataure kuti malaptop aite $9,000 nezvimwe zvakadaro saka hatizombobviri taramba independence yedu tichida kushuwira kuwana maresinesi maresinesi kana achauya achauya kana hurumende yedu yatwasanuka yakuziva kuti basa remedia nderekupa vanhu information kwete yekupromota udzvajerere wepati imwe chete
ndezvipi zvirongwa zvinenge zvichiwanikwa panhepfenyuro yenyu kana pachiteshi chenyu cheZim TV
zvatinenge tichiita ndezveziviso yenyuzi dziri kuitika munharaunda kuti kwaitika nhau dzipi munharaunda inogara vanhu kuti vanhu vasasarire kumashure vasingazive tichiitawo zvirongwa zvedzidziso kuti vanhu vadzidze zvinhu zvitsva zvavanga vasati vaziva zvinenge zviriko nezvimwewo zvekuti zvirongwa zvekurudziro kukurudzira vanhu kuti vaite mabasa avanogona kunge vachizeza kuti vasaite nenyaya yekusaziva kana mumwe anenge achinzwa usipi hwekunorejista kuvhota tichimukurudzira kuti aiwa kodzero iyi ndeyako rejista ufote mumwewo anenge asingazive kuti kodzero dzake dzakamira sei achiwanawo dzidziso achiwana achidzidza so ichi chiteshe chekuti vanhu vanowana nhau chiteshe chekuti vanhu vanowana dzidziso chiteshe chekuti vanhu vanowana kurudziro yekuti vaparticipate mumacivic duties akasiyana siyana asi zvese izvi zvinenge zvichiitwa nemamemba ecoalition nevamwe vanenge vachizokokwa kuti vandudzire basa iri vachiriendesa mberi
vanga vari mutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobet masaraure vari parunare muHarare nestudio 7 sangano rinorwira kuti munyika muve nesarudzo dzine runyararo dzakachena reZimbabwe Election Advocates Trust nechitatu manheru rakakokera hurukuro pamusoro pemhirizhonga inoitika munyika nguva dzose kana nyika yatarisana nesarudzo munguva yesarudzo kana mushure mesarudzo mukuru weZimbabwe Election Advocates Trust Vignesius Tsadziwa vanoti sangano ravo rakaona zvakakosha kuti vaite hurukuro iyi sezvo zvichibatsira kutsvaga nzira dzinokwanisa kushandiswa mukumisa mhirizhonga vanoti pane vezvematongerwo enyika avakanga vakoka mushandi mukuru muboka rezvekuburitswa kwemashoko muzano pf watafadzwa mugwadi ndovoga vakazokwanisa kuvepo vachiti mutungamiri webato rinopikisa relead muzvare linda masarira pamwe nenhengo yebato reccc varumiriri wembizo muparamende vasettlement chikwinya havana kuzokwanisa kunge varipo vamwe vakavepo pahurukuro iyi vamiriri vemasangano akazvimirira pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika ngatinzwei hurukuro yataita navasadziwa panyaya iyi
takatituma isusu saboka rinoongorora nyaya dzesarudzo kuti tiite musangano uyu ndiyo nyayayo nyaya yekushungurudzwa kwevanhu nyaya yemhirizhonga nenyaya yekudhonzerana dhonzerana pamusoro pemapato munyika ndaa tikati isusu hadii tadaidza nhaurirano iyi taita hurukuro kuti tigadzirise nyaya idzi nekuti munozviziva inimi kuti nyika yedu haibvi pamuromo yedzimwe nyika tinenge tiri vanhu vanowanikwa tichingokakavadzana tichipaise panopera makore mashanu panowanikwa pachiita makakatano saka dambudziko iro raramba riringori dambudziko raramba richitinetsa zvakare tatarisana nesarudzo dza2023 taatati regai tigare pasi tichitaura nyaya iyi pamwe zvikatibatsira tichawanawo solution panyaya dzinotinetsa idzodzi
saka chii chakabuda munhaurirano iyoyi chamungati chiri kukonzera kana chinokonzera mhirizhonga yakanangana nesarudzo
ongororo yatikaita tichinzwa nyanzvi idzi dzichitaurawo pfungwa dzavo chinokonzera chaizvo mhirizhonga. Takaona kuti munyika muchine kusawirirana kukurusa kwatinoti muchirungu polarization. Kuchine kudhonzerana kwakanyanya neruvengo panyaya dzekuti paite sarudzo dzakanaka kuti pasarudzwe bato kana munhu angatitungamira senyika. Saka iyo nyaya ndiyo yatikaona nekuti patakanga tichibvunza chita hurukuro idzi. Pakanga pane kukakavadzana kuzhinji. Ndinotaura mashoko avamugwadi avakataura ekuti imi munotipomera isusu sebato rezanupf kuti tinoita mhirizhonga. Asi tinoziziva isusu kuti mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nemanyepo ari kukonzerwa nemapato anopikisa nemacivil organizations anosponzwa nemaembassy nenyika dzekunze kuti vatinyepere kuti nyika yedu tisvibe zita isu semusangano nenyika. Saka chatikangoongorora hedu ndechekuti munyika hamuna kuwirirana. Vanhu hatisi kugara pasi tichiita muonera pamwe senyika. Ndo chikurusa.
Vamwe vangada kuziva kuti idzo hurukuro dzakaita saidzodzi dzinozobatsira here kudzivirira kana kumisa mhirizhonga iyi?
Nharurano idzi vakandemiri dzinobatsira. Zvinoita kunge tinenge tichiita hedu zvitamba vana tichitaura paya. Asi zvinonyanya kubatsira pakuti ruzhinji kana richinge rwakateerera runotubva rwadzidzawo, panobuda zvidzidzo zvakawanda. Nekuti mhirizhonga iyi haitwi nevatungamiri venyika, haitwi nevamunangagwa, haitwi nevachamisa, asi inoitwa nevanhu vakagarisana mumaruwa. Saka tikanga tichigara pasi tichidzidzisa yatinoti civic awareness muchirungu, vanhu vachiteerera muzvivhitivhiti vachidzidzawo, zvinova zvinhu zvinodyarika muvanhu mumagariro avo kuti uyu ndibaba munini wangu uyu, uyu ihama yangu, uyu muzukuru. Hazvina kunaka kuti tinge tichirovana. Tinozviziva hedu kuti vatungamiri vanenge vane kuita kwavo kwekupesvedzera pane dzimwe nguva. Asi tikadzidzisana mudzimba dzedu mumacommunities matinogara umo, zvinova zvinhu zvinobatsira chaizvo.
Zvii zvamungati zvakakosha zvakabuda kubva mumusangano iwoyu zvingabatsira mukuzomiswa kwemhirizhonga mune ramangwana?
Pane vatauri vakanga varipo tichitsvaka kuti tinopedza sei nyaya dzemhirizhonga iyi, tinoona kuti vambofana vakataura mashoko akanaka chaizvo kuti dai nyika yawirirana taisa musoro pamwe chete, taziva kuti tiri vana veZimbabwe tese. Dzimwe nyaya dzekuti atonga ndiani tamboisa pasaidi, tatarisa nyaya dzekuti asarudzwa nevanhu ibato ripi. Ndo nyaya dzakanga dzichibudawo muzvina mufundo vambofana. Vadzimunya vakatsinhirawo zvakare vachitaura kuti nyika ino inyika yatikapiwa tese nanyadenga. Naizvozvo taifanira kunge tichiwirirana tisingatarisi kuti apopiwa mukana ndiani.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vagari munyika ari pasi pesangano reResidents Association Coalition for Electoral Reforms kana kuti RESA akabuda negwaro raanoti rine zvinotarisirwa nevagari munyika yose kuti zvinge zvichivandudzwa nemakanzuru pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Gwaro iri rinonzi rinosanganisira tarisiro yevagari nezvavanoda kuti zvigamuchirwe nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevachakwikwidza munguva dzesarudzo. Mutauriri weResa vaMavelas Kumalo vanoti gwaro ravo iri rine zvakawanda zvarinobata zvinosanganisira nyaya dzekudzingwa kunoitwa vamiriri kana kurikoliwa vangave vemakanzuru kana kuparamende nemapato ezvematongerwo enyika, vachiti gwaro ravo iri riri kukurudzira kuti vagari vavewo nechekuita kana zvakadai zvichinge zvoitika. Vakumalo vanoti pari zvino vari mushishi kushambadza gwaro ravo iri kuitira kuti vagari pamwe nevezvematongerwo enyika vange vaine ruzivo uye kuti patorwe matano. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tingati isu tiri kushanda semubatanidzwa wemasangano anomirira vagari atinoti maResidents Associations. Saka tichishanda semubatanidzwa kudai takaparura gwaro ratiri kuti Residency Manifesto. Gwaro iri i-national document rekuingeja nekuloba mapolitical actors anosanganisira mapolitical parties nemaindependent candidates maringe takatarisana nemaminimum expectations nemapriority issues edu semaresidents associations kuti ndezvipi zvatinotarisira kunge zvichibuda takanangana nesarudzo dzegore rinouya, zvakarewo nyaya dzatiri kuti idzi ndo dzakatikoshera ndedzipi. Muchidimbo, manifesto iyi yedu iri yekuedza kuinfluenza mapolitical actors kuti vange vachizodrawa maelectoral manifestos avo, vachiwawo tora kubva mu zvatinotarisira isu, zvakarewo nezvikoshwa zvatinoona kuti izvi ndo zvakatikoshera isusu sevagari. Ndo yatingati nyaya yekutanga.
Ndezvipi zvimwe zvamungataura nezvazvo zviri mumanifesto yenyu?
Tine nyaya yekuona kuti kana mapoka ezvematongerwo enyika vachinoshandisa masimba avo ekurikola avo vavanenge vasponsa kuti vange vachipinda kungave kumakanzuru kana kuti kuparliament, tiri kudawo kuti ipapa pange pachiitwawo mareforms ekutiwo isu sevagari, sezvo tirisu vanovhotera makanzelas aya nemamembers of parliament aya, tinofanirwa kuwanawo chidimbu kana kuti influenciwo shoma yatinokwanisa kunge tiinayo panyaya yerikoyi, kuti mapolitical parties anoinitiata process yeriko asi yozoperera yakuyaonekwa tiriwo through referendum yatinogona kuti tiite. Zvakarewo tine nyaya yesocial service delivery, nyaya dzatangogara tichitaura dzekuwanikwa kwemvura, nyaya dzewaste management, tichitarisa zvese solid neliquid waste, nyaya dzehealth care provision nedzimwe dzakadaro, nyaya dzinogara dzichitibata. Saka idzi hadzisi nyaya idzva, asi nyaya dzatangogara tichitaura nezvadzo mwaka nemwaka. Tikatarisawo panyaya yeinfrastructure development, tine nyaya dzekugadzirwa kwemigwagwa, kugadzirwa kwemabridge, kuvakwa kwemadhamu nedzimwe dzakadaro. Tine nyaya zvakare dzeclimate change, inyaya yekuona kuti zvinokosha zvedu zviri natural zvakafanana nemawetlands neimwewo natural infrastructure yatiinayo zvachengetedzwa here kuti zvinge zvichizobatsira magenerations nemagenerations achazoraramawo musoro mekunge isu tasiya nyika.
Muri kushanda semasangano akawanda here kana kuti isangano rimwe chete riri kutungamira urongwa uhu?
Tiri kushanda semasangano akawanda. Tiripo maresidence associations anokwana kuita 31 anobva munyika ino yose vari mucoalition iyi inodanwa nezita rinonzi Residents Associations Coalition for Electoral Reforms, RESA muchidimbu RACER.
Vanga vari mutauriri weResidents Associations Coalition for Electoral Reforms kana kuti RESA vaMavelas Kumalo vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Sangano renhau dzepadande mutande rePindula rinoti imwe nhengo yeparamende yekuBritain, Lord Jonathan Oates, nechitatu vakabvunza hurumende yeBritain kuti chii chairi kuita pamusoro pekuramba nhengo yebato rinopikisa reCCC vaJob Scaller voramba vari muhusungwa. Herald inoti dare remakurukota nezuro rakatambira kurudziro yebazi rezvemutemo yekuti vasungwa vanokodzera varumajeri varegererwe pasi pegeneral amnesty 2022, richiti zuva rinozoburitswa vasungwa ava rinozoziviswa kana ratarwa nemutungamiri wenyika. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo vashandi vekumiganhu yeAmerica vari kuti kune uwandu hwevanhu vezvizvarwa zveCuba zviri kutarisira kupinda muAmerica nekumuganhu wenyika iyi neMexico, bazi reUS Citizenship and Immigration Services rakaudza Voice of America kuti vanhu vanodarika zviuru gumi vari muchirongwa cheCuban Family Reunification Parole. Mutungamiri wenyika yeAzerbaijan Sondorino akatambira mitemo ichabata kunyoreswa kwevenhau iyo iri kuyambirwa nevatori venhau vachiti zvinogona kuwedzera kumbunyikidzwa kwekutorwa kwenhau kwakasununguka. Iye zvinotokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muPakistan. Kunaya kwemvura yakawandisisa ine mhepo kana kuti monsoon isati yamboonekwa munhoroondo yeupenyu kwakonzera njodzi muPakistan. Matunhu mazhinji akaona mvura yakawanda zvekusvika kuzvikamu mazana mashanu kubva muzana kana kuti 500% kudarika inosimbonaya, zvakakonzera mafashamu akakomba uye kuondomoka kwepasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakati vanhu vemuPakistan vakatarisana nemvura ine mhepo yeimwe mhando yakakura seiri kushanda nemapiritsi. Ichokwadi, kubva pakati pachikumi vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 million muPakistan, zvinova zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vose vemuPakistan vakanganiswa nenjodzi iyi. Vanhu vangada kusvika chiuru nemazana mana kana kuti 1400 vafa, vangada kusvika zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000 vakakuwadzwa. Maguta nemabhuku ose aparadzwa nekuondomoka kwevhu kana kuitwa matoro nemvura ine ukasha. US Agency for International Development kana kuti USAID inofungidzira kuti misha inodarika miriyoni nechidimbu yakakanganiswa kana kuti yakaparadzwa, uye zvipfuwo zvingangosvika kuzviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitatu chinove chiraramiso chavo pamwe nechekudya zvakaparadzwa. Mafashamu aya aparadza migwagwa pamwe nenzvimbo dzekurima dzinodarika mahekita zviuru mazana masere kana kuti maheka mamiriyoni maviri. Matunhu anoti Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab neSindh ndiwo akanyanya kukanganiswa. Mudunhu reSindh, Rwizi Indus rwakarasikira ndokupararira zvakaparadza minda, kuuraya zvipfuwo nekuvamba nyanza yakakura makiromita zana kana kuti mamaira makumi matanhatu nemaviri. Mafashamu aya ari kutarisirwa kuenderera mberi munguva iri kutevera. Sangano reWorld Health Organization rinoti izvi zvinoreva kuti dambudziko iri richatowedzera sezvo nzara ichadzika midzi uye zvirwere zvakaita sekorera, marariya, dengu nezvimwe zvirwere zvemanyoka zvichatanga kubata vanhu matunhu akakanganiswa aya. Vana vanodarika mamiriyoni matatu uye zviuru zvemadzimai akazvitakura ndo vakanyanya kutarisana nenjodzi. Gore rino hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yawanisa mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu nematatu yemadhora kana kuti $53 million yekubatsira munjodzi kuvanhu vemuPakistan. Nemari iyi vanoshanda neUSAID vari kufambisa rubatsiro runodiwa nechimbi chimbi runosanganisira chikafu, zvinovaka muviri, mari yekushandisa mune zvakawanda, mvura yakachengetedzeka, kusimudza kutsvinda neutsanana pamwe nekubatsira nepekugara. USAID yakatumira chikwata chinobatsira munjodzi cheDisaster Assistance Response kana kuti DART, icho chiri kuongorora udzamu hwekuparadza, kuona zvinodiwa nekukasika uye kushanda nehurumende yePakistan nemasangano anopa rubatsiro ainoshanda nawo. America iri kusuwiswa zvakanyanya nekurasikirwa kweupenyu hwevanhu pamwe neraramiso muPakistan yose. Inoti inomira nePakistan munguva ino yekuomerwa. America inoti tinokurudzira shamwari dzedu nevatinodyidzana navo pamwe nepasi rose kuti vavhure mwoyo yavo pamwe nezvipama zvavo vabatsire Pakistan kuti ipore kubva munjodzi iyi. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7 apo mamukasei, mamukasei, anasisi mavilasi, mamukasei, anatanonoka wahande, anamukoma jonga, nese mamukasei. Asi tinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi, nhau dzisina kwamakarerekera. Isu tiri muno muSouth Africa, tanzwa nekutamba nhamo, nhamo yemuSouth Africa ichamboiti. Vanhu kupiiswa maZimbabwe nekupiiswa wapiiswa futi. Hameno kuti hurumende yedu iri kuzviona sei, asi hatinyanyi upa hurumende problem. Vane problem tisu vanhu Ande itino vota tizie peku vote era munu zia pa umire. Andi iti nasuro mungu ona guru kunzi wakapi wa masanction. Atitiri isu wa nemu Zimbabwe wakapu wa masanction ki urumende edu. Ndiyo ya kapu wa masanction. Saka ande itino bisa urumende ilipo. Chise imwe. Tione kuti masanction nacho. Ano pedi wa sei. Ndiko kutichitara mishakana. Katakango gara South Africa. Kusisina ni mabasa. Mapemi iti edu. Aguda kutopera. Akushika kwa mbraeche kama kwa. Saka tulakuya ku Zimbabwe. Kutikie kuzovota. Wadikiwe sande. Tino nyore saku vota. Kote kukoti chembere chete. Bizo zimenda kuno nyore saku vota. Latenda angu. Ndini maichere. Ndini mulimpoku.
Murisei wa shamarari Studio 7. Ndini kumbo bunza oza angu. Pa obo sena burundi. Saka kubwe kuti vari kuna na South Africa ne Botswana ne Malawi ne chichichi zisinga sele matoi toi kana president chinga uya asa nambo zona zisitika kuna South Africa kuna na Botswana kuna nani tunongo zona kwa America haru kwa America ndo are kangwara stereki president auya vano macha vechiita sei veita sei chandinoona vezan PF apo iri diri richarongwa kango mpera mamusa violence muri uko kuna na America uko kunotozanya mushita tombo waona rapa saka please mutosiane navo vanhu vari kunzao because mukambera mamusa violence muri uko koko chatangira ipapo tatenda zvangu
madi pastries 7 madi ai nini pane nyaya yangu ndipe au pabru kumashungu vari kuti yanzi tasungwa nyaya wonda inzwa inenge isina inamtendera aitonzwisisi kuti inoenda nepo anenge aya masotsa atakaona pamameseji aisepuleta achinzi vakarekrutwa nezano varikuda kuzoshandiswa kuti vazoita maagents saka anenge vamungwarire munhu iyeye kana kungasangu tabva nekupi kaasamboiswa mberi kana kuita sei bcause ini manzwiro andaita mataura angaita ngachidzamba dzamba anenge mutengesi.
Makadiko pastio 7 makadiko santano kawande nevamwe vanoshamara vaitapo tinotenda nenhau dzamunotipa dzichokwadi ndingade kupedza nguva nendiri kusouth africa kurimwe hwakandiomerawo kukumbirawo kana kune vanhu kudubai kucanada kuamerica akasungunukawo hake akasungunukawo havo ndoda kumboshandirawo mhuri yangu vakupira maexecutese permit apa ndikwanise kudzokera kumusha zvinhu zvakaoma kana vane tsitsivo mato nhamba dzangu idzi 062 41 80 144 ndinokwanisa hangu kuti ndikwire nemari yangu kuenda ikoko chandinoda kuti vandibatsirewo zvinhu zvandisingazokwanisi tenda hangu.
Mashoko avatogarepi navamudhenda tinoti pokari navo bhikozi havangamboti Zimbabwe inowirirana nenyika dzese dzepasi rino asi iyo kuunited nations yakaiswa zvirangwa. Wai yakaiswa zvirangwa kana ichiwirira nenyika dzese dzepasi rino kuratidza kuti hapana kudyidzana kwakachena apo. Vamunangagwa vakaenda kakuunited nations vakaona kuti zvakadhaka izvezvi manje vakutsvaka manje kutaura zvina basa yeyeichichi kutsvaka hondo chete.
Mukoma jonga kandimiri blessing zulu tanonoka wande nevamwe vose ndinoti mamuka sei kudya zai kudya yelo kudya mango kudya yelo kudya popo kudya yelo newewo kudya yelo tiripo payelo 2023 payelo.
Tinotenda vateereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rinonzi riri kuramba richibata matunhu akawanda munyika nekuda kwematambudziko anonzi ari kumagwenya ehwange nekariba. Mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition unoparura nhepfenyuro yeterevhizheni yepadande mutande. Sangano reZimbabwe Election Advocates Trust rinoita hurukuro pamusoro pemhirizhonga inoitika munyika nguva dzose kana nyika yatarisana nesarudzo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gandem.